Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 9 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varairidzi vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kubhadharwa mari dzemihoro nemari yekunze sezvo mabond notes asina simba. Kanzuro yeguta reHarare inoti nemuvhuro iri kuparura chirongwa chekuchenesa guta. Icho chaona musi wechishanu chekupedzisera mwedzi woga woga chichisendekwa parutivi sezuva rekuchenesa guta. Gavhuna webhanga guru renyika vobvuma zvagara zvichitaurwa nenyanzvi zvekuti mari iri kushandiswa yemari real time gross settlement kana kuti RTGS haina chinoitsigira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe varairidzi varatidzira muHarare nhasi vachiti vanoda kubhadharwa mari dzemihoro nemari yekunze sezvo vai kunonga svosve nemuromo kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzisi vari pasi pesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nemari yavari kutambiriswa nehurumende vachiti mari dzavo dzemihoro dzakafanana nemitero yembwa. Mumwe wevanga vachiratidzira ava amai Mikirita Mudangwe vati vadzidzisi vave vanhu vave kushoreka zvasiyana nemakare kare pavairemekedzwa sezvo vachiti upenyu hwavave kurarama hwave kuita kunge hwevanhu vasingashande.
Magetsi ari kuda 100 US kuti ndijuse magetsi. Mvura 60 ndatova mu160. Mamedical bills angu iko zvino sena mudiabetic ndine chirwere cheBP. They are demanding 56 US. Already my salary has been eroded.
Amai Mudangwe vati sevadzidzisi havachadzidzisa nemwoyo wese sezvo vari kutambira mari isingakwanise kuraramisa mhuri dzavo.
Kuti ndichisa effort yangu kudzidzisa mwana handikwanisi nekuti ndakumhanyira kumba kunopfiya huku ndakunohodha madomatisi kureva kuti upenyu hwandiri kurarama huri kurwadza zvisingatomboiti. Mari yangu ndikaitambira nhasi inopera yose.
Zvataurwa namai Mudangwe zvatsinirwa namai Poshi Akaja avo vana vemwoyo varatidziri varatidzira ava.
Mari yacho has been eroded. Tangosara tane mapepa hatisiri kukwanisa kushandisa. Number 2 ukaenda kupremier uchida unorapwa warwara. Seni ndatova ne 7 years ndisina kumboshandisa kadhi repremier. But musi wandaendako ndichida kunoitwa scan nezvandaida kuitwa ipapo I had to pay imwe mari pamusoro chinzi pane shortfall. Ndoshaya kuti saka makore esaya I've been subscribing and not even benefiting from Christmas. But one time yandaenda after 7 years ndonzi hauna chauri kukwanisa kubenefit.
Munyori mukuru mupiti UZ vaRaymond Majongwe vati varairidza havasi kufarawo nemari yemutero wezvikamu zviviri kubva muzana uri kubatwa padhora rega rega kubva pamadhora 10 zvikwira wakaziviswa negurukota rezvemari vamutuli Ncuve Masvondo Mashoma adarika vachiti mutero uyu uri kuita kuti vadzidzisi vabva vaita nhamo inenge yefodya yechikwepa yekuti uku yakarumwa uku inotsva. Mushure mekusiya magwaro avo enyunyuto kuPismas, bazi rezvemari pamwe nebazi rinoona nezvevashandi vamajongwe vati vachatora matanho akaomarara kudzamara hurumende yavapanzeve vatiwo vamwe vadzidzisi vatadza kunoratidzira nhasi sezvo hurumende ichinzi yanga yadaidzira misangano muzvikoro zvakawanda panguva yavanga vachifanira kutanga kuratidzira.
zvakawanda zvatogona kuita. Togona kuita masteya hoyi tiri kumabazi yako, togona kuita magosu, togona kuti nepamusoro. The most important aspect ndekuti we expect, like you dear said, this is a listening government. We expect him to listen. You can't tell us that you are listening government and then you don't listen.
Studio 7 hainakwanisa kunzwa divi rePismas vanyuve pamwe namaiseka inzenza vanova gurukota rezvevashandi pamusoro pezvinyuto zvevashandi izvi zvichakadai vadzidzisi vekumaruwa vari pasipesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUZ vapinda muzuva rechipiri nhasi vachiramwa mabasa vachitiwo vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro. Mutungamiri weARTUZ vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzora tsvimbo kudzamara hurumende yateerera nhona dzavo.
Chatiri kunyanyofarira ndechekubatana kwevashandi vasingamirire kutungamirirwa nevakuru vane matumbu kana vane motikari hombe, asi vachibatana pachezvavo vachiexercise constitutional right yavo yekustrike when vachiona kuti vakanganisirwa naemployer wavo.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvedzidzo vapawo Mavhima kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi, asi vaMavhima vakaudza vakuru vezvikoro kumusangano wakaitirwa kuVictoria Falls masvondo matatu adarika kuti homwe hurumende yakaboka zvekuti hurumende haikwanise kuwedzera vadzidzisi mari pari zvino kudzamara upfumi hwenyika hwatisimukirei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Kanzure guta reHarare inoti nemuvhuro iri kuparura chirongwa chekuchenesa guta. Icho chichaona musi wechishanu wekupedzisira mwedzi wega wega uchisendekwa parutivi sezuva rekuchenesa guta. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMike Uchideme vanoti kanzuru yatora danho iri kuitira kupa mukana kuvagari vese pamwe nevemabhizimusi kuti vaitewo bandiko ravo mukudzosera guta reHarare pambiri yaro yekare yekuve guta rinobwinya kana kuti Sunshine City. vaChideme vanoti kuburikidza nechirongwa ichi vagari pamwe nevashandi mumakambani akasiyana siyana vachange vachitarisirwa kubata mitsvairo pazuva iri vachichenesa misha yavo pamwe nenzvimbo dzavanoshandira, vachitiwo kanzuro yavo ichaonawo kuti yatakura marara ose anenge aunganidzwa nevanhu munzvimbo dzavo. Guta reKigali kuRwanda rine mukurumbira wekuve guta rakachenesesa muAfrica kuburikidza nechirongwa chakaparurwa nenyika iyi muna 2009 chinonzi Umuganga, icho chinomanikidza zvizvarwa zvenyika iyi kusanganisira mutungamiri wenyika nemakurukota ake kuchenesa nzvimbo dzavagere musi wemugovera wekupedzisira mumwedzi woga woga. Ngatinzwe hurukuru yataita navaChideme pamusoro penyaya iyi.
Chaparura chirongwa ichi netarisiro yekuti tange tichidzika zuva rechishanu chekupera kwemwedzi wega wega sezuva ratange tichichenesa guta, tichikurudzira munhu wese ari muguta kuti abude nemutsvairo wake nebhini rake titsvaire guta tinonge marara guta redu rigare rakachena. Ndo zvatinaro nderekuti tiite yatinoti pachirungu zero tolerance to litter. Hatisi kuda kuti Harare inge ine marara, tinoda kuti Harare inge yakachena. Kachena chenesa Harare, vana muzvina bhizimusi voyawo vachigadzira mabuilding avo, vane dzimba vachigadzirawo dzimba dzavo, pendwa vachisawo maruva vachigadzirisa. Ndo zvatida kuti tiite izvi kuti tisarambe tingoyemura maguta evamwe, tisarambe tingoyemura nyika dzevamwe, asi tange kuyemura redu guta reHarare.
Munenge muchiita izvi munzvimbo dzipi dzeHarare vaChidema?
Kuparura chirongwa chiri kuparurirwa patown house musi wemuvhuro, asi chirongwa ichi tinenge tichitekeshera neguta rese, tichiti kwese kunogara vanhu, kwese munhu wese, tichiti tikati nhasi ngatibude munhu wese, tobuda guta rese kuenda kunochenesa guta redu.
Vanhu vanenge vari kumabasa nezvimwe zvavanenge vachiita zvavanofungawo zviri pamberi muupenyu hwavo, munozokwanisa sei kunge muchikonvinza vanhu ivavo kana kuvakomberedza kuti vanga vachizopinda muchirongwa ichi?
Tarisiro yedu ndeyekuti vemakambani vanoshandirwa vehurumende vese, munhu wese achaona kukosha kwezuva iri, nokuti nzvimbo dzese dzinoshandirwa dzinofanira kugara dzakashambidzika. Guta rikashambidzika rinounza bhizimisi rakawanda. Saka tikaza kuti munhu wese tasaivhen kubva kuhurumende, vanhu vese vachati kana kanzuru yaisa zuva iri kuti ringe iro rekuchenesa guta muHarare, ngatibudei tose. Tinoona kuti hurumende ine ministry yeenvironment, saka tarisiro yedu ndeyekuti hurumende inotokoshesawo kuchena kwenharaunda.
Mune vemamwe makambani here nemamwe mapazi ehurumende vamuri kubatana navo muchirongwa ichi?
Tinavo vakawanda zvisvondo vemakambani vane vachibatsira tishanda tese tichipanana pfungwa, asi kutazwa tika nazika cha paru na chirongwa ichi wachava wakuto moga waka wanda wa chio jibatirani tikene ze kutaredu
wakari waka wanda watino taura na wawashide mwanu chema uti hongu tinoko nangeti chaira marara mzimbo zedu tishunganiza asi marara ya asi kuzota kuruwa ne kanzuru zizu wa murgu itao
kutazwa tika na chirongwa ichi nge cha paru uwa chane mashandiro matwa se guta ne wakari nana muzina bizimusi tange tiende za basa kumberi basi na nyunyutu wa wane yese lagu ziya kuti basa ya uchini za guta ya basa na munu wese
mutawiri weka nzire guta ra Harare wa Mike Uchideme wa shora wari parunare mwa Harare ne Studio 7 Gavuna webanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya nezuro vakazobvuma zvagara zvichitaurwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda zvekuti mari iri kushandiswa yemareal time gross settlement kana kuti RTGS haina chinoitsigira. Mari iyi inoshandiswa mumakadhi emabhanga kunyanya. Vamangudya vanoti mari yema RTGS iri kutenderera inosvika mabhiriyoni 10 emadhora. Mabhanga makuru anokweretisa mari akaita seInternational Monetary Fund IMF neWorld Bank agarawo achiyambira hurumende kuti idzikise mari yairi kushandisa. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube vanoti vachaedza kudzikisa mari iri kushandiswa nehurumende. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti vanotsigira mashoko avamangudya sezvo hurumende iriyo iri kukwereta mari yakawanda.
Dambudziko ratinesa muZimbabwe nderekuti hurumende yanga ichidya mari unga mansungu zvakakonzera kuti hurumende yanga ichishandisa mari yakapfuura pane yanonga vatambira kubva kumataxes. Zvaizoitika ndezvekuti vaibva vaprinta matreasury bills kana vamacertificates ekutora mari mumabank. Saka zvakaita kuti chikwereti chehurumende chiri kukonzerwa nematreasury bills chisvike pa $7.6 billion. Right. Saka iyoyo mari iyoyo pacho zvayaga ndiyo yakakontributa kuti mari itanga kunetsa muZimbabwe kuburikidza kwechikwereti. Chimwe futi chiri matambudziko emari anetse inhau yekuti hatisi kukwanisa kutenga nekutengesa zvakawanda zvinenge tiri pachirungu maexports. Tiri kutengesa zvishomanana right for kubva 2008 kusvika pari zvino 2017 titota mafigures etrade Zimbabwe yakaita trade deficit inosvika $30 billion US dollars. Mare takabudisa kunze kwenyika yakaraudzira itakapinza $30 billion. Saka izvozvo zvakabva zvaita musika wemari uome kushaya kwemari mumarket. Saka pari zvino nawo mukatasa mumarket mamiriro aita mamarketing conditions eZimbabwe mari iripo yema US dollar yava shoma sesa nekuti zhinji yakapera kubuda teitenga matimati kubva kusouth africa tichitenga maserials aisvika half a billion pagore gore rega rega. Saka tichireva kuti pamakore 10 ayo takabudisa $5 billion yemaserials chete soya bean negorosi nyanya nichibage pakati pacho ipapo futi ipapo vamungudya vari right vasapota
ko panyaya yekuti mabhondi notsi hapana kwaari kuenda apa.
Mabhondi noti musangano imeriji takatoita kuroorana kwakaitika apa mukadzi kana ashushwa nemurume unoti handina kwandine ndogarira vana vangu right. Saka bhondi zvinoreva chii kubhondi noti? Bhondi noti kuti ribude haribudi zvekuti hamucharidimoti hamubudisa munofanira kuunza mari maus dollars kana mabhondi noti akaprint kwaari $400 million panofanirwa kunga pane $400 million iri patable yekuti kana mavhara bhondi noti zuva racho iroro vanhu pavanouya kubhengi nebhondi noti munovapa us. Saka hazvina zvichabatsira zvebhondi takatojema imari yakapinda musilagi yakajema. Pamusoro pazvo futi chinofanira kuziva ndechekuti bhondi noti ka hatingapedziri shungu navo bhondi noti ini ndakanga ndiri pamberi poti bhondi noti hatiridi izvanje handina dambudziko nazvo akani apologetic by that, with that but taakutarisa economics now hatingachati matambudziko ese tinawo yebhondi noti tikutaura nyaya $400 million dzakapfuura vangudya tingati Zimbabwe iri worth it over $20 billion yeupfumi hwenyika zoti yatambudzwa $400 million you see havichagoonika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura na Blessing Zulu Studio 7 vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Migwagwa yemugini yaona kuratidzira nekusagadzikana zvichitevera kupfurwa nemasoja kwevarume vechidiki vaviri vanga vachiratidzira. Bambu rakanga rakateiwa mumotokari muMosul muIraq rakauraya vanhu vatatu nezuro usiku. Kurwiswa uku ndekwekutanga kubva pazingwa vanopfurikidza mwero kubva muguta iri gore rapera. Vamwe vagari vemuchipinge vanoti havasi kufara nemashandiro evanhu vavakasarudza kuti vavamirire muparamende nekanzuru, uye vanoti izvi zvapa chidzidzo kwavari chekuti vavhote zvinoungwaru musarudzo dzichatevera. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa neStudio 7 neMedia Center pachecheche Growth Point neChina. Vagari vakataura pamusangano wevakati vanoona sekuti vatungamiriri vavakasarudza vana hanya nekugadzirisa matambudziko avo, uye havasati vambodzoka kwavari kuti vazonzwa kuti ndezvipi zvavanoda kuti zvigadziriswe sezvo sarudzo dzakapfuura kare. VaAmi Maunde vanoti dambudziko iri rakakonzerwa nekuti vakavhotera vanhu vasingagare munzvimbo iyi.
Ngatilete munhu mugari mwana wemunzvimbo, so that kana tautaura nezvema issues unonga akuziva kuti chova ichokwadi rodhi ndiri ipapa.
VaMaunde vanotiwo chave kudiwa iko zvino mabasa ebudiriro zvisinei nekuti munhu ndewebato ripi, uye nyaya dzevanhu dzinofanira kuzeyiwa muparamende nemumakanzuru. Mashoko aya akatsigirwa navakuda kwaShishororo, avo vakati vamwe vatungamiri vakavhotera vane uori sezvo paine mashoko ekuti vanotambira shoko muhomwe kumakambani anenge achida kuita mabasa ebudiriro munzvimbo iyi.
Takapedza maelection, chataakupfumira idevelopment yenda yedu Mandava. Tibanise kubatana kuti tese kana tikabatana tione zvetinoda, tibvise uori uri kuzvikoro.
Vawedzera igwenzi vanotiwo chimwe chinoita kuti vanhu vakasarudzwa vatadze kuita basa ravo nemazvo inyaya yekuti havatozivi basa ravanofanirwa kuita. Vanotiwo zvinosuwisa kuti kanzuro yeChipinge haisati yatanga kuita basa rayo, vachiti izvi zvinodzorera shure mabasa ebudiriro munzvimbo.
Chakakosha leadership, dzokai kuvanhu, mapetuka kuvanhu, tinozoziva zvekuita, tinoreketa.
Kanzura weward 24 Amai Wishizama, avo vakapinda musangano uyu vakati vakazvipira kushanda neveruzhinji pamwe nenhengo yeparamende inomirira nzvimbo iyi.
Ndini hakutakandela nevamwe vangu kana MP dai zvaibvira taionera pamwe chete tichiita chinhu chedu pasina zvokuti umwe unonga achidhonisa vangu achiti ndiro pati yakati kana ndiro pati rakati.
Mumiriri weChipinge South muNational Assembly vaEnoch Porusingazi vati vanoziva matambudziko akatarisana nevanhu vari munzvimbo mavo, uye vatiwo vanoshishikanawo sezvinoita vanhu ava. Vati vanozviziva kuti nyaya inoshungurudza vakawanda ndeyemugwagwa wetanganda Chiredzi, uye vati ivo vakatoita basa ravo, uye chasara kuti hurumende iite basa rayo rekupedzisa mugwagwa sezvo vakatombogadzirwa chimwe chidimbu. Vatiwo handi chokwadi chekuti havasangani nevanhu vachiti vange vamira kuita musangano nekuda kwechirwere chekorera, vakati musangano nemhemberero dzokukunda kwavakaita dzichaitwa mukati menguva pfupi inotevera sezvo kusisina korera. VaPorusingazi vatiwo zvakakosha kuti vanhu vazive mabasa evatungamiriri vavo, vachiti kazhinji vanhu vanochemera MP nakanzura pabasa rinofanira kuitwa nemapazi ehurumende. Vatiwo vakazvarirwa munzvimbo iyi, uye vanoda chose kuiona ichibudirira sevamwewo vagari. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development iro rinoshandira munzvimbo iyi vaClarice Maduku vati sangano ravo richashanda zvakasimba kudzidzisa veruzhinji basa raMP nakanzura, pamwe nekuona kuti makanzura naMP vaita basa ravo sezvinotarisirwa neruzhinji. Musangano uyu wainge wakarongwa neStudio 7 neMedia Center uchitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 kuchecheche, ndini Godwin Mangusha.
Tinotenda zvikuru Godwin. Regai timbonzwa zvimwe zviri kutaurwa nevanhu vekuChipinge South.
Thank you. Sunday it was top of the world. In the Garanchi Pinga South, the Ward 26. Yaripo, the other media coverage, especially on my areas, Avana and Amaeni, in my Dogno Perash Pinga South. Sakataka only stood the same in Vano representer. George Batra, Mona Panis, the Zanu PF Jet, Gino Safewa. But the Karatiri Papokatakona stood the seven, and she found Ranjimbo, Kubakama, Hey, Chisuma, the standard of the Jubilee, nobody coming around. Samata Rita Sisawati, Mukazuri, Zukupeza, Shumba Zukupezaji, Supezamuga, Jesus lived in Takashakashona, and Mopon, Mishuza Chopan Jagata. So I was voting by media coverage. Is that all Razi, Kwam Tarichet, Gaitan Rope Speaker South? Speaker South, yes, and I bought when he's to the seven. Tatenda.
Ndetwa Phineas Mhlanga ndogara muno machecheche ndaida kungokurudzira program ingairambe ichiita sezvinoita ve Radio Zimbabwe vanogara vachiya kuno kwacheche saka inini ndotokumbirisa kuti murambe mechingouyaze chero pamwedzi mukau yakaviri kana pagore chaikuchakuti ndinozvitenda izvozvo ndatenda
ini ndoitwa Solomon Toperesu chichemo chandinacho chikurukuru chandokumbirisa ku Studio 7 ndoroda kuti itombowedzera kana mahours nekuti ndo news dzakutongoteererwa munzvimbo dzese dzatiri pazhinji munhu unototi kabhatiri rake raakutopera reredio unotombodzimira achiti ndomirira 7 dzachaya ndizonzwa news chaidzo chaidzo.
Tinotenda vatereri vekuchipinge South, tinoimba kuti vatereri vemamwe matunhu vachawanawo mukana wekuti tinge tichisvika kwavari. Iye zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevatereri veStudio 7.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 nepenyoro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Mutoko musi wa15 mbudzi, Harare musi wa21 mbudzi, Gwanda musi wa26 mbudzi, Lupane musi wa28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa30 mbudzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Manzwa nzvimbo dzichashanyirwa neStudio 7 mumasondo ari kutevera tichange tiri matunhu enyu. Iye zvinotombonzwa zviri kubva kuvateereri vedu pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwevadzidzisi vachiti ivo havasi kufara nemuhoro wavari kupuwa mumabond notes, asi zvinhu zvinotengeswa zvichitengeswa nemari yekunze yemaUS dollars. Regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Dr. Takawafira Jovu, sangano redu isangano rinomirira varairidzi pamwe chete navana vechikoro. Nhasi sangano reProgressive Teachers Union ravanikwa richipinda mumigwagwa nokuti mari dzatinotambira dzichakwani. Pakaita mabhonzi mari yedu yatakanzochetera $400 in foreign currency. Kirivanhu vane mhuri dzinoda kuita mukoro, dzinoda kudza, tinoda kuenda kubasa, saka mari haichakwani.
Muri kutaura Edwin Cheuri ari kuno kuSouth Africa.
Taurai tinzwe.
Aini maonero angu andinozviita haizvo zvekutoratidzira zvitori zvinhu zvakatonaka chaizvo zvimataridzira avatoita ivo akatonaka chaizvo nokuti havangazoita sei. Ndiri kutsigira chaizvo zvinhu zvaitwa nevarayiridzi nekuti mukada kuzvitarisa chaiko chaiko varayiridzi ndo vanototi pafundo, ivavo ndo vanhu vanoita kuti vanhu vawane dzidzo zvakanaka. Pasina murayiridzi hapana chinhu chakaita, kana kungava ivo chaivo chaivo vari pazvigaro zvepamusoro zvakabva nekuvarayiridzi ivavo. Saka zvinhu zvakanaka chaizvo chaizvo zvavaita izvozvo, ndinozvikurudzira chaizvo.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, nharo dzanga dzichiitwa dzekuti achatora mukombe we 2018 Chibuku Super Cup ndiani dziri kupera muGibo Stadium mangwana. Michael Kariati anotipanya iye.
Mangwana nhandare yeGibo Stadium ichange itirira ngoma yeChibuku Super Cup final apo Harare City neTriangle dziri kubandana kurwira mukana wekumirira nyika mu 2019 Cup Confederation Cup. Ve Premier Soccer League vamisa mitambo yese yePremier Soccer League kuitira kuti vateveri venhabvu kusanganisira vasingatsigire zvikwata zviviri izvi vange varimo munhandare iyi vachiona mutambo mukuru uyu. Muteveri wenhabvu vatendai muchena vanoti zvinofadza zvikuru kuti mitambo mikuru yakadai imbotambirwa munzvimbo dzakaita seGibo kwete kungoti Harare neBulawayo chete.
Ii ndafara zvikuru sane vaichodaro makuresa aya kuti vanoita vachitenderedzwa kuti kana uri kanda kana kwagutu yotambirwawo kana kwamutare kana kusakubva stadium richingotenderewo muZimbabwe yese nekuti kungoti rinotambirwa muno muHarare chete bhora racho hazvizobuda.
Chiri kunakidza pazvikwata zviri izvi ndechekuti vasvika pachinhano chakakosha ichi mushure mekubuditsa zvikwata zvine mukurumbira munyika Harare City ichirova Capes United panguva iyo Triangle yakarova Dynamos. Harare City ndiyo ine mukombe uyu uyezve yakambotora muna 2015 mushure mekunge yambopinda mufinari muna 2014. Asi maSugar Sugar Boys ari kuda kupedza izvi munhandare yavanoshandisa semusha wavo. Muteveri wechikwata ichi vaHoward Machacha vanoti mukombe uri kusara kuTriangle.
Tibukuita muno kapi yacho inero ndiwo hombe muZimbabwe saka tikufara kuti Triangle ndochange ichizotora mukombe.
Mutsigiri wemutambo wenhabvu asina kwaakarerekera pazvikwata zviri kutamba izvi vaJibas mushayabasa vanoti vari kuona mukombe ndewe Triangle sezvo chikwata ichi chiri kutambira munhandare yaino nyatsoziva.
Triangle inototora mukombe hapana chekumbotora home team advantage whatever iye ndoona ichitora Super Cup Chibuku.
Murayiridzi weTriangle Taurai Mangwiro ari kutarisirawo kuve murayiridzi wekutanga kutora mukombe uyu kaviri zvichitevera kutora kwaakamboita apo airaridza Harare City yacho muna 2015. Pavatambi vakaita sakapteni wavo Lamek Namo, Russell Madamombe, Pascal Mananga naArnold Chivea, Mangwiro ane vatambi vanokwanisa kuzadzikisa chishuwiro chake. Asi Harare City iri kubaka moto unotyisa uyezve ine vatambi vakaita saWilliam Manondo, Martin Vengesai, Maxwell Nyampadenga naTendai Samanja avo vatamba vese kwemakore akati wandei. Murayiridzi wavo Mark Harrison anoti kubatana uku ndiko kuchaita kuti vakunde. Chikwata chichatora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora uyezve chichabudirira kumirira nyika mumakwikwi e2019 Cup Confederation Cup. Makundano eCup Confederation Cup aya ari kutanga muna zvita zvichitevera kushandurwa kwakaitwa urongwa hwemitambo neve Confederation of African Football. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Muateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa zvichemo zvevarayiridzi panguva yezvino zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Varayiridzi vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kubhadharwa mari dzemihoro nemari yekunze sezvo mabond notes asisina simba. Kanzuro yeguta reHarare inoti nemuvhuro iri kuparura chirongwa chekuchenesa guta icho chichaona musi wechishanu wekupedzisira mumwedzi wega wega uchisendekwa parutivi sezuva rekuchenesa guta. Gavhuna webhanga reReserve Bank wobvuma zvagara zvichitaurwa nenyanzvi zvekuti mari iri kushandiswa yemaRTGS haina chinoitsigira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndichiti muve nezoro nekupera kwesvondo kwakanaka.
kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Chona njani mthwazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 9 kuLwezi 2018 uNtungami Linkomo endabeni zethu lamhlanje. Ababalisi batshengisele eHarare namuhla. Umbiko kasibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe okuthi imali ethunyelwa emafonini ayisekelwa lidola leMelika njengalokho okumele kwenzakale usudale inkulumo. Uwaza Friday Silo Shekman mkhotshi olwayehamba leqembu lakhe lekwese Super Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe batshengisele eHarare namuhla besithi bafuna uhulumende abahlawule ngedola leMelika. Kubika uMavis Gama.
Bebehlabela ingoma ezigcwele usizi lapho ababalisi laba befola besuka eAfrica Unity Square belubhekise emahofisini awePismas lapho abachiye khona incwadi yezikhalazo eyamukelwe ngumnumzana Arthur Choka okhokhela uhlangothi lwezokukhulumisana loZulu kunkampani le. Basuke lapho beqonde emahofisini wogatsha lwezemali behlabela ingoma zokusola uhulumende bembeka umlando unganakekeli izisebenzi engachiyananga lokwamnumzana Robert Mugabe. Iziphathamandla zogatsha lwezemali zihleza baleka emveni kokubezwa besiza behlabela kodwa bakade befola laba bamukelwe kuhle emahofisini ogatsha lwezisebenzi lapho bafike bachiya incwadi yabo yezikhalazo kumncedisi kamphathintambo unkosazana Victoria Sgauke obaphathe ngendlela encomekayo. Omunye wabaphatheke kulokhu ufola ngumnumzana Thawanda Zimba obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo ku-PTUZ. Yena ke ulandisa ngokubafuqileyo ukuthatha leli nyathelo.
Christmas iyasincindezela ngokuthi ngoba singahamba ezibhedlela kungabe ngela mithi babe befuna ama-yeast, thina ama-yeast asiwatholi ngoba thina sibhatalwa ngebhondi, bona bayafuna ngama-yeast. Ihulumende ayisibhadalelayo ngama-yeast ngoba imali leyo abasinika yona ayisakhwani lutho.
Usole kakhulu inyathelo elithethwe ngabaphathizikolo ukubiza imihlangano lababalisi yesiphangiphangi ngenjongo yokubavimba ukuyaphatheka kulokhu kufola.
Siyabe sifuna ukuthi uhulumende ekhangele ababalisi ngoba imisebenzi eyenziwa ababalisi imisebenzi emikhulu kakhulu. Kakhangele the way abasebenza ngayo, imali abasinika yona.
Okugcizelelwe ngumnumzana Abiot Moyo, unobhala okhangele ababalisi abakhubazekileyo ku-PTUZ.
Iproblem yikuthi singahamba sifuna ukulatshwa, bafuna imali ama-USA, ama-Medical Aid Society ukuthi kabafuni ngoba kababhatali. So singasicela i-government layo i-PSMAS ukuthi babhadale.
Akaboni uMoyo kungakho ethi yena labanye ababalisi abanjengaye bekhala ngosekusenziwa ngabe Christmas ukufuna inhlawulo ngedola leMelika, kungakho befuna uhulumende akhangelisise udaba lwemali abayiholayo.
Cela uhulumende ukuthi bakhweze iholo ukuthi basinike ama-US ngoba everything bafuna ama-US. Ama-tablets bafuna ama-US. Nxa uvakatshela udokotela bafuna i-US. Thina asila.
Lokhu kutshengisela kuza ngemva kokuba ababalisi abafundisa emaphandleni abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, labo bephatheke kuhlelo lokukhalala umsebenzi okwensuku ezimbili. Inkokheli ye-ARTUZ le ithi kubone kufanele ukuthatha lelo nyathelo ukuze uhulumende abangezelele iholo lokubaphatha ngcono. Abafole lamhla bekhatshwe ngabasesipholiseni abe-PTUZ laba bebeqhinqa izililo sikhathi sonke lapho befika emahofisini kahulumende abalisa olwezimali kanye lolwezisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumeVis Gama. Ayo ngalinyanga kalwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhlaka 8 lwezi, Mutoko mhlaka 15 lwezi, Harare mhlaka 21 lwezi, Gwanda mhlaka 26 lwezi, Lufane mhlaka 28 lwezi, Sithume ngakontuthu ziyathunqa, Bobulawayo mhlaka 30 lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Abaphathintambo bakahulumende kanye labagcinisihlalo bamakomiti edale lephalamende vethule imbono yabo etshiyeneyo namuhla koBulawayo emhlanganweni wokuqoqa imbono ezasetshenziswa lapho kuqoqwa uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi. Umnumzana James Sithole omela emakhokhoba edale lephalamende njalo elilunga lekomiti ebona ngezemfundo iyaphezulu kuleli dale usichazisele okunengi okuhlafunwe kulomhlangano.
Umhlangano lo ube yimpumela enhle, uhambe kuhle loba nje kungakapheli isikhathi, kuyaphela kusasa. Lihlelo olunika ithuba ukuthi ama-members of parliament ikakhulu sisebenza kuma-committees ethu atshiyeneyo sibuye sizokwethula phakathi kwabanye bonke abangahlali kwamanye amakomiti, amanye ama-MPs, ama-senator, njalo phakathi phambi kwama ministers okuvela ebantwini esikuthi khona esakuthola ngesikhathi se-consultation lapho esasihamba khona sisiyaxoxisana labantu njalo lezihlanganiso ezijeneyo singakubiza sithi ngama-stakeholder.
Kukhona ongathi bekuludaba egudwini lamuhla kumbe okubone kumqoka?
Okokuqala mhlawumbe ngingakhuluma-ke ngezinto ezimbili. Bekukhona okunyade bephonga ukunika nje kungaqali, njalo okunye bephonga ukuthatha izinto ezomnyaka ophelileyo kutshengisa ukuthi ama-ministries abengenzanga umsebenzi kodwa ama-committee akwanisile ukuthi ekuthathe khonokho. Nginganika-ke umzekeliso ngithi mina ngihlala ku-committee ye-higher education. Okunye-ke okuphumileyo sokunikwa i-reporting ngu-chairperson we-committee yikuthi-ke kule mali kade sibuza ekade iphume kuthiwe le imali yiyo imali eholwa ngama-minister labo permanent secretary, kodwa-ke nxa sikhangela imali leyo kukhanya bekuyimali eningi. Bese sibuza ukuthi no, imali leyo kanti ingaba ningi okungaka ebantwini abalutshwana kangaka? Kwasekuphuma-ke ukuthi hhayi, okunye kula ma-minister lama-permanent secretary asebaphumayo bahamba kwamanye amanye ama-ministries, kodwa imali yabo ilokhu ithathwa kumbe ilokhu ithengiswa ilokhu ikhona kuyenaleyo iminister. Sasesibona ukuthi kuyingozi ngoba kakusela qiniso ukuthi engxenye kungenzakala ukuthi umuntu lo ngasasebenzi kodwa lokhu ehola kumbe umuntu sehola kabili. Bese kubuya-ke kunye ukuthi ama-ministries siyananzela ukuthi ayazama ekusebenzeni kwawo amanye alamakhampani angaphansi kwawo, kodwa bese sikukhangela ukuthi imali le iyabe lokhu iqhubeka kubhajethwa kucelwa imali ukuthi sinike amakhampani lawa, kodwa singakukhangela wona amakhampani lawa ukuthi singacukulungisa ukuthi kuyini akulethayo, uzathola ukuthi kabula. So ngokunye-ke okukhulumileyo ukuthi ama-MPs kumbe ama-committees akunike ngoba yi-warning kakhulu ukuthi ngesikhathi esilandelayo kasoze sikuthathe lula-ke kakhulu. Njalo ngiyathemba ukuthi labo-ke ama-minister nxa kade bekuthatha lula umsebenzi we-parliament, hayi kahle simbone ngani lapho sekuzeyenza ukuthi benze umsebenzi wabo ngendlela elokunanzelela-ke kakhulu ngoba bekwazi ukuthi kulabantu abakhangeleyo.
Umnumzana James Sithole umela eMakhokhoba edalele eParliamente njalo ulilunga lekomiti ye-higher education kuleli dale. Sixoxela ekobulawayo. Umbiko kasibalukhulu webhanga lesizwe ele-Reserve Bank ukuthi imali ethunyelwana emafonini eyama-RTGS kayisekelwa lidola leMelika njengalokho okumele kwenzakale usudale inkulumo. UMangotshka utshele umhlangano obusenziwa kobulawayo ohlaziya uluhlu lwendleko kahulumende olomnyaka ozayo ukuthi uZulu lamalunga edalela eParliamente kabazwisisi imbangela yokusilela kwemali elizweni, yikho nje bekhuthaza ukwesulwa kwemali yama-RTGS lama-bond notes. Kodwa ingcwethi kwezenotho ezibalisa umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube engakatholi lesi sikhundla zithi imali yohlobo lwamabhondi yiyo enza kube lobunzima elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva.
Oqala kusitshengisa ukuthi indaba yokuthi imali yethu ekuma-RTGS le mali yethu ekuma-bond soku-ovala kathesi ukuthi ayilingani le-US dollar. Okwesibili kusitshengisa ukuthi sengikhona sizaba lokuhlupheka okukhulu ngoba abantu ababenikwa ama-RTGS lawa ikakhulu abamankampani izinto lezi bavame ukuzithenga ngaphandle. Nxa kungokulungiswayo okunye okokuphekisa lokunjalo uzathola esikuthi ngama-ingredients ezinto ezidliwa ngabantu ngamalanga ngamalanga into ezinye eziyabe zithengwe ngaphandle. Yikho-ke ongang ukuthi nxa imali leyo ibuya ingama-RTGS kuzaba le ngxaki ekuthini imali leyo kufuze ikhutshwe kuthengwe ama-US kulaba abathengisa okungekho semthethweni. Yikho-ke nxa ungafuna ukukukhangela khona lokhu kuyakutshengisa ukuthi singaba le ngxaki yokuthi into sezingathi kuswelakala kakhulu kulalokhu okade kuyikho khona. Njalo lokuthi soku-obala ukuthi ama-RTGS yethu lawa asukela kuma-bond alingani US dollar.
Manje lona udaba lokubana wona ma bond notes lawa awasoze asuswe ngoba kayisuwo dubo njalo ayasebenza ukubona njani?
Yeah, ukusebenze ngabe sebenza kodwa indaba ekhona njalo emqoka ngiyokuthi laba abayenza izinto kumbe abathengisayo benelisa na ukuthi be yekwanisa ukwenza sithi thina iku restocker ukuthi begcwalise izinto nxa bengazithengisa. Lokhu sizabona ukuthi bazaba lohluphe ukuthini imali evele isebenza yangkhona yena le sithi thina iyasebenza iyabe ingenelisi ukuthi behode izinto ngoba kuyabe kudingakala imali yangaphandle. Imali le yangaphandle etholakala kulabo abayenza okobugwelegwele kuphela. Yikho ke luhlupho lona lolo.
Kodwa khona lokhu okwenziwa ngumphathintambo wezemali ukubana axoxisane loZulu engakethuli ibhajethi yakhe yomnyaka ozayo, ubona njani? Ubona ungani kuzasebenza na kuzaphathisa ekuthuthukiseni umnotho?
Ukuxoxa lo ongaxoxisani loZulu yikuthi kathesi ilizwi limi manzonzo. Yikho ke ngokunjalo ibhajethi le angiyiboni mina izenelisa ukuthi kwezempilakahle sithi thina i-health senelisa ukuthola izinto ezidingakalayo. Njalo sibuye kwezamandla sithi thina ngeze-energy, uzathola ukuthi amagetsi ethu amanye athengwa ngaphandle kwelizwe, njalo imali yethu ebhadalwa langabantu bakithi kayisoziyenele ukuthi ithenge imali yangaphandle. Yikho ke ungafuna ukunanzelela khonokho ukutshengisa ukuthi izigaba ngezigaba ezomkhonomi azisoze ziphathise.
Komnumzana Richard Mahomva yingcwethi ecubungula ezenotho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Live Talk lamhlanje sikhangela izikhalazo zababalisi abatshengisele eHarare lamhlanje besithi kumele baholiswe ngedola leMelika. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kudubuke amabhomba abethiwe ezimoteni ezintathu esikodlweni seMogadishu eSomalia lamhlanje ekuseni, abulala abantu abangamashumi amabili lantathu. Kulondoda ovuke ubhova wagwaza abantu abambalwa wabulala oyedwa esikodlweni seAustralia iMelbourne lamhlanje ekuseni. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo ye-Premier Soccer League kulimpela viki itetela umdlalo we-finalo enkezo yeChibuku Super Cup, wona ozaqhutshelwa enkundleni yeGibo kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi weqembu leHarare City uMark Harrison uthi iqembu lakhe lisenkingeni ngoba umdlalo wefinali yomncintiswano lonyaka wenkezo yeChibuku uqhutshelwa enkundleni yeGibo okulikhaya leqembu babadlala lalo ele-Triangle.
We're playing at Gibbo, so I think
They've got the advantage already, haven't they?
Siza ngidlalela inkundleni yeGipo okuyinto enza singene kulomdlalo iqembu leTriangle izibambe esidukwini ngoba kulikhaya labo. Ziningi inkundla besingadlalela kuzo ezibalisa eMandaba kumbe eBarber Fields. Yikho ngokubona kwami sivele sifana labantu ababhekane lomqanso kodwa sizabona lapho kuzawela khona induku loxawuxaku.
UHarrison utshele intatheli zindaba kuba inkinga ebhekane leqembu lakhe kuba kulandawo yokuhlala endaweni yeTriangle okutsho ukuba kuzamele belale edolobheni laseMashingu bese besiya eTriangle ze belanda umdlalo. Iqembu leRSC yokuwile liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup nyakenye lifinyelele kufinal ngemva kokunqoba eleCapes United nge-2-1 kusigaba se-semifinal lonyaka ngokwesine ukuba iqembu leRSC lifinyelele kufinal yenkezo yeChibuku njalo yile liphakamisela ngomnyaka ka-2015. Iqembu leTriangle lona lifinyelele kufinal ngemva kokunqoba eleDynamos nge-2-1 kusigaba se-semifinal. Iqembu elizanqoba kufinal yalonyaka lizathola umvuzo wenkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu kanye lelungelo lokumela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup. Kumidlalo yalonyaka yesigaba seCasalaga Premier Soccer League, iqembu leHarare City linqobele iTriangle nge-1 kanya emdlalweni wakuqala odlalelwe esigodlweni iHarare, kwathi owesibili odlalelwe enkundleni yeGipo uphelezi ngutshikilobhanqa 1-1. Iqembu elizanqotshwa lona lizathola inkulungwane ezingamashumi amahlanu. Ngaphandle kweqembu leHarare City, amanye amaqembu asekeaphakamisa inkezo yeChibuku selokhu umncintiswano wavuselelwayo ngomnyaka ka-2014 ngabalisa leFC Platinum lona elinqobe ngo-2014 kanye lelenkezo yePlatinum lona elinqobe ngo-2016. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silo Shakeman mkhotshi olwaye hamba leqembu lakhe leGwese Super Sounds bephethe idlalate labo elilesihloko esithi iSMS. Leli lidlalate leGwese Super Sounds elesithupha njalo lilengoma eziyisikhombisa. Leli qembu liqale ukuhlabela ngomnyaka ka-2009 njalo lacindezela idlalate lalo lakuqala ngo-2010. Kusukela lapho alikaze libheke emuva. Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi valandeli, vulani, kanye lale ethi isindaba penduli. Yini ke isindaba penduli? Umkhokheli weGwese uShakeman Mkhutshulwa ogama lakhe lokuzalwa nguShepherd Vunda uyachasisa.
Lapha ngubaba owathi ma ebikelwa ukuthi usemotshile usekhulelise umuntu wayala wathi isisu aso sakhe ngoba ebalekela isapoti. Umntwana wakhula ngale sekhuliswa ngumalume nomama. Uthe umntwana sekhulile la ubaba isimo sesimtshayile wajika ekhaya. Uthe ma esejika ekhaya thola ukuthi umntwana usesebenza kahle kakhulu usengumuntu onento zakhe.
Kulale njalo ethi abenza okuhle ehaya abantu abachiyeneyo abenza imisebenzi ebukekayo emphakathini abagoqela insizwa yaseDutshume uDifa Dube.
Baba uDifa waChapi Dube, sinobaba uShannon, sinobaba uBhula Zabhula naye futhi efuma kwaZi kwaChichi, sinobaba uJona Ndlovu, enyabani laba abantu laba engikhuluma ngabo lapha mabe kubona uDonsa Nzima baba naso isihelo
litholakala ngapi idlalate mkhuchulo
mabe seGoli ngiyatholakala ku 0732693582 kanti njalo ngikhona futhi ku Facebook uyangena nje ku Facebook ucheke u Shekman Mkhuchulo
ngempela imisebenzi emihle iyabukwa qhubekani ke ngemisebenzi yenu boDiva Dube oJona Ndlovu labanye njengokutsho kwabafana begwese bafana bekwese super sounds besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje behlabela ke kamnandi singake hlukanisi khangele ebezihamba phambili ababalisi abangamalunga enhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe batshengisele esitaladeni seHarare namuhla bekhonona ngeholo njalo besithi uhulumende kumele abahlawule ngedola leMelika. Umbiko kasibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe okuthi imali ethunyelwana emafonini eyama-RTGS kayisekelwa lidola leMelika soludale inkulumo. Kwanele mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lweLive Talk. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.